Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 gunyana 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vechidiki vavo nyangwe vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja ikoko kwacho. Kwa gara kuno totri akudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service.
Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina zvainobatsira vechidiki.
Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tongonzwa nguva diki diki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara matogets aikwira mumabhonzi, mari iyo inozoiswa futi kuna pasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kurwidza zvinhu moro usingakwiri.
Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzekukwira mabhazi zvakapetwa kaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo mhirizhonga ichiramba ichiitika pamisangano yokuti vanhu vape pfungwa dzavo pamusoro pekudzorwa kweNational Youth Service, sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvavadiki yeParliamentary Portfolio Committee on Youth Affairs vaOmega Spanda vanoti vari kunyora gwaro pamusoro pemhirizhonga dzakaitika pamisangano yaikurukurwa nezvekudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service. Gwaro iri richaendeswa kuparamende. Misangano iyi yakavhiringidzwa kuBulawayo nekuWatsomba kuManicaland nevanofungidzirwa kuti vadiki vebato reZANU-PF. Vamwe vakapinda mumisangano iyi vanoti vakarohwa pamisangano iyi nekuti vakange vachiramba kuti National Youth Service idzoswe. Vanongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vaudza Studio 7 kuti vechidiki havana chavanowana kuNational Youth Service, vachiti chinodiwa iko zvino mikana yemabasa.
Nyaya huru iri ipapa pavawande inyaya yokuti munyika hamuna kana dambudziko. Gai nditaure namashoko echingezi ndichiti hamuna shortage yenzvimbo dzekuti vechidiki vadzidziswe mabasa amaoko. Hamuna zvakare dambudziko renzvimbo dzekuti vechidiki vange vachidzidziswa mabasa akafanana kana nekuti vaite muunyanzvi muzvinhu zvakafanana neengineering kana kutobhururutsa ndege chaiko, kana kungava kuita magweta, kana kungava kuita varayiridzi, kana kungava kuita madhokotera. Vasingatodi kuita madhokotera vaya vanokwanisa kana kunge vachiita hunesi, nzvimbo idzodzo dzizere.
Saka chisipo apa chii vaMabhenga?
Chisipo munyika muno mikana, chisipo munyika muno mabasa. Ndosaka maane dambudziko raakuitika rekuti nyika yaakutrenera vamwe, yaakuti ikatrena mavarayiridzi vobva vamhanya kuenda kunana Rwanda, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana ivese vatrenwa, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana UK nedzimwe nyika dzakadaro. Inhau yekuti mamiriro ezvinhu munyika aita manyama amire nerongo yave nyika yakamira nemusoro kuita chamupidigori.
Zvoitwa sei vaMabhenge? Chii chamuri kutyira?
Tikasabata nyaya yamabasa, vechidiki ivavo nyangwe vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja ikoko kwacho. Kwagara kuno totri akudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service. Munhu anongobva kufomu 4 kana form 6 achiinda achinosvika achitrainwa kuitwa kuita musoja muuto kuita mupurisa kana kunzi ainzi ari kuair force hazvidi National Youth Training Service izvozvo izvo. Saka ndinoona sekuti izvo zviri kuitwa izvi zvinhu zvisina kunyatsa kufungwa neudzamu. Zvinenge zvaakuita sekuti vari kuda kuzviita vakaona sekuti vechidiki vanga vaine kahunhu kekushungurudza vaya. Vakazochenjera uyezve vazhinji vavo vakazoti samukei vakura kwaakuda kunzi kuchigadzirwa vamwe vechidiki vanenge vachisvika vachiita zvaiitika munguva dzana 2004-2005 hamene kumasure ikoko kwaishungurudzwa vanhu neNational Youth Service iyoyo zvatinoziva. Saka dambudziko riripo ndo rinofanira kugadziriswa mikana namabasa kwete zvimwe zvatiri kuda kunzwa zveNational Youth Service izvi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri webato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoramba mashoko ekuti mhirizhonga pamisangano iyi iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Kambani yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yazivisa kuti kutanga nhasi china 1 gunyana yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri uye ichange yave kubhadharisa nemari yemunyika pamwe nemari yekunze. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevafambi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vashora izvi vachiti mihoro iri kutambirwa nevanhu munyika haisi kuenderana nokuwedzerwa kwemari dzemabhazi kakapetwa kaviri pamwe nokushandiswa kwemari yekunze vachiti vazhinji vari kutambira mari yemunyika. VaGoliath vanoti vachange vachiongorora kuti kambani yeZUPCO ichagadzirisa here zvinonetsa vafambi nemabatirwo avanoitwa mushure mokukwidzwa kwemari dzemabhazi uku. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaGoliath.
Zvinhu zvinorwadza kwatiri kuti kukwira kwemuchovha hakusi kuenderana nemari dzatiri kuwana. Dzimwe dzinotambirwa kumabasa nemari dzinoshandirwa nevamwe vanoshanda vakazvimirira. Izvinhu zvinongotirwadzawo kuti dai zvichifambidzana mari idzodzo izvinhu zvakanaka, asi kukwira kuri kuita muhoro nemapesendeji mashoma, asi zvinhu zviri kungokwira. Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tongonzwa nguva diki diki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara matogets aikwira mumabhondi. Mari iyo inozoiswa futi kuna pasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kuri kuita zvinhu muhoro usingakwiri.
Pane zvamuri kutarisira kuti zvigadziriswe nekambani yeZUPCO here mushure mekukwidza kwavaita mitengo uku?
Tirikutarisawo zvakare kuti motikari idzi dzinokodzera here kunge dziri pamugwagwa, uyezve tirikutarisawo futi zvinhu zvecustomer care kuti tive neukama hwakanaka pakukwira mabhazi nemuchovha. Nekuti mumadhorobheni umu mabhazi ari kuzara zvikuru, kune standing inenge iri kuitwa. Vanhukadzi vanoti varinge vachishungurudzwa kana kuti vachikodzero dzavo dzichityorwa nekuti vanonzi vamire vakazemberana nevanhu vechirume. Zvavanoti izvi hazvina kuvanakira. Ndo zvimwe tirikutakumbirawo futi kodzero dzehama dzedu dzinorarama nehurema kuti zvigaro zvavo zvinofanira kugara zviripo zvakachengetedzwa. Kana vakapinda mubhazi vanhu vanofanira kusumukira. Hakuchisina zvakanyorwa kudharava, panga pakatonyorwa kuti zvigaro izvi zvakachengetedzwa. Kana zvaakudikanwa munhu anokwanisa kusumuka achipirawo hama dzedu dzinorarama nehurema. Saka tirikungoti izvozvi ndo zvimwe zvatirikutarisa. Kodzero futi dzevanhu vakwegura, vanhu vakwegura futi vanofanira kukosheswa. Vanoti vanotukwawo zvakare kana vachikwira mabhazi kunzi muri kuenda kupi, kana kuti madi kudzokera kumba nguva dziripo ee hamusi kubva kumabasa. Vanoti izvi vanenge vari kuchorerwa kodzera kana kuti pachirungu kuabhuiswa nevanhu vanenge vechidiki vanenge vachibva kumabasa vanoti hanzi munotsvage mutaundi. Saka vanoti zvavazvifarire nekuti vanhuwo vakafana neiwo vanenge vauya kuzotenga mushonga kana kuzoita mabasa akasiyana-siyana.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vanotarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana murwendo rwemazuva maviri apo vachavhura gungano revarimi reHarare Agricultural Show nemusi wechishanu mushure mekukokwa nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Mutsamba yehurumende yeBotswana, vaMasisi vachapinda misangano navaMnangagwa yekuziya mikana yekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatsina mashoko aya nezuro pamusangano wePost Cabinet Briefing. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti vaMasisi vanotarisira Zimbabwe neziso rakasiyana nerevaimbove mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama, avo vaive vakabuda pachena kuti vaisafara neutungamiri hweZimbabwe. Izvi zvinoteverawo kukokwa kwakaitwa mauto eBotswana kumabiko eZimbabwe Defence Forces kuHarare kutanga kwemwedzi uno. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza kuti tinzwewo maonero avo.
Ichokwadi zvamuri kutaura, ukama hweZimbabwe neBotswana hunenge huri kuramba huchiita zvakanaka kubva kupinda kwakaita vaMasisi kuvamutungamiri wenyika. Tinoziva kuti kumashure uko vakama vakanga vasinganyanyise kunzwanana nevatungamiri veZimbabwe, ndokuti nevatungamiri nekuda kwekuti kunyange vaMugabe pavanga varipo, tinoziva kuti paita nyaya dzekuchinjana kuchinjanwa kwemashoko asina kumira zvakanaka pakati pavakama navaMugabe. Kunyange papinda vaMnangagwa hazvina kumhunya chinja zvakanyanya, nekuti tikatarisa kunyange gore rino rino chairo chairo muna February takaona nyika mbiri uko kwaiitaurwa zvakanaka nevatungamiri venyika idzi pamusoro peukama hwavo.
Ndingatarisawo kuti makatarisa mafambiro adzinoita nyika idzodzi, zvinganyanya kubatana padziri ndezvipi?
Panyika mbiri idzi ndinoona sekuti dzingabatana panyaya dzezveupfumi. Tinoziva kuti Botswana inozikanwa nenyaya yemadiamonds. Dzingabatanawo panyaya dzokurima, dzingabatana panyaya dzezvechinyakare, tingati nyaya dzeculture dzinobatana zvakare nekuda kwokuti dzinoshare maboundaries. Panyaya dzezvematongerwo enyika, tinoziva kuti munhoroondo yekusunungurwa kweZimbabwe pane vamwe vatungamiri kunyanyanya vezapu vaimboenda kuBotswana zvichidaro. Saka pano dzinodyidzana panyaya dzakati wandei chaizvo.
Ndingapedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti kunzwisisawo kwenyu nezvemitemo yemiganhu kumabhodha uku pakati peZimbabwe neBotswana zvimire sei mazuva ano?
Mazuva ano hatisi kunyanya kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya dzezvemiganhu idzi pakati peZimbabwe neBotswana. Kana kuri kuti pane zviri kutaurika, handina kunge ndazvinzwa. Ndokunga nyaya yatingangode kuwedzeredza inogona kusaita kuti ukama hwenyika mbiri humire zvakanaka inyaya yevana veZimbabwe vari kuBotswana. Tinoziva kuti nyaya dzatinonzwa kubva kuBotswana ndedzekuti vanhu vanombobatwa zvisina tsarukano ndikutaura zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunoshava kuBotswana ikoko. Pane kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa kwatinoverenga mumapepanhau kunoita kuti hurumende yeZimbabwe kana iri hurumende ine hanya nevanhu vayo inofanira kushungurudzika nekuti izvozvo hazvibudi zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti makomishina mazhinji eZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupomerwa mhosva yekutambira mari dzechioko muhomwe kubva kuvakuru vekambani yemafuta yeNational Oil Company. Zvinonzi kutanga kwegore rino, Sangano reZimbabwe Petroleum and Allied Workers Union rakakumbira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru weNational Oil Company vaWilfred Matukeni pamusoro pemashandiro avanoita pabasa, vachiti vakuru pakambani iyi vari kuba mafuta vachibhadharana mihoro mikuru uye vachimbunyikidza vashandi asi pasina chakaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kushitudzai kuti wadya jena abvumirwa kuenda kuEurope. Muchiti kwa nyika inovakwa nevene vayo. Ndokuvaka nyika hereko. Wakaba mari yakasviba kuti tsva. Wadya jena. Waenda kuEurope. Muchiti kwa nyika inovakwa nevene vayo. Yezani PF haisi yecorruption. Zani PF haisi yemhirizhonga. Chiche chamuri chiri kuitika vamugwadi. Chitaura katiwe womugadiwe. Nunyanya kutaura stereki. Chitaura. Ani makavharira vanaskala. Makavavharira. Vakabaka vanaskala ma 5 million. Makavavharira. Vana vadya jena vachivakufly vakuenda kuEurope vakaba mari yemacitizen mari yenyika. ZANU PF corruption mese namunangagwa wenyu corruption. Ende musasvora nangirike musasvora dr kuno kuSouth Africa uya akaburitsa chokwadi uya musamusvora chamamunyorera tsamba kuSouth Africa chi maitsva makuda kuzama kuita sei kuti kwanzi iye akakanganisa akakanganisa chi. Alright, unyawa kutaurise womugwadiwe uchishora maopposition party uchishora vamwe vana usikuona zviri kuitika izvi wausingaoni zviri kuitika wadya jena ari kuenda kuEurope kodi izvo makavharira sikala makamuvharira chisikala muchitika sikala hatendeku kana kubuda mumujere haasi kutozobuda mujere asi wadya jena akabuda mukamupa pasipoti yake akarova pasi munangagwa misodzi yavana vezimbabwe haidonheri mahara kana uri semugwadi weweka. Make sure panochinja president muzimbabwe make sure uri uzosungire pamutomatisi ubve wafira ipapo because wakashungurudza macitizen vemugwadiwo unotaura nyobvo unotaura nyobvo ndwenyanya unoti vamwe nyanya wendwenyanya. Chipindura yakachitiudza kuti kwadya jena ari kuenda kupi wakaba mari yenyika yese makamusunga hamuna asi vanasikala vari kusafiswa justice kuti makaponda more blessing makusunga sikala makumuvharira hamuchadi kuti abude sikala ngaabude mujere. Tiri kuda UN iuye kokoita mafree and fair election kuno muZimbabwe. Mbavha dzevanhu dzeZANU PF mavharisa nyika yese zvo vana Zimbabwe vari kutambudzika tiri kutambura. Nonsense!
Pastudio 7 apo mai Chikanda kana kuti mai Musara pambare pamatagarika pambare pano tichingotiwo tokumbira minamato. Minamato ngatingobetserana iwo nemunamato kunamatirawo vasikala navasitole. Zvazooma nyika iya yakuinda kumawere zvazooma manje. Ndatenda hangu Studio 7 ndiniwo pambare.
Vedu woye makristu woye munoti tiri makristu vekwaana mwazha ana Johan Marange ana Johan Masawei mese maZCC ana Mbungu munoti tiri pashi pehurumende kuita pashi petsoka dzamugwadi. Mugwadi mwamuona here zvaakatakura pashi penyika iyo? Mabhaibheri munomaerenga munomadini? Muromo unotaura mugwadi pamusoro pemuntu wafange politics munozwa here? Kudenga kuna Mwari hapana chisikaperi. Chisikaperi ndirwo rufu rwega. Zvichaperesa mhuri yekwamugwadi vana vake family yakwe pane basa. Zvinondikudza maningi ngezvekuti mwazha unoti usikavhotere iwoni neZANU PF kudenga haendi. Kupatisa madhara akafunda maticha chichi hapana usikazi kufunda pakati pechechapa. asi mweshe munokono kupatiswa ngesimba raSatani. Mangwani muchazoiona video yenyu yekudenga ichitaura imomo muchiite zvomunoita. Vanhu vaMwari, ziyai Mwari, usapatiswa ngemaoni nawo ngematungamiriri enyu. Ndatenda zvangu.
Makandipa vashamarari vedu vepastudio sekuru. Ndiroda kutaura nayo nhasi uno inhauya mugwadi. Mugwadi usafare uchinzwa munhu wese achitaura kungoti mugwadi. Ari pano mugwadi, ari pano mugwadi, ukati kupembedzwa. Hakusi kupembedzwa. Unoita munyama nazvizvi. Ndezvauri kuita izvi. Zvokuti unonyatsoziva kuti nyaya iyi iri pachena inozikamwa. Ndimi mazviita veZANU-PF. Asi unoonekwa uchiramba, uchisvora, uchitukirira pamusoro pazvo izvozvo. Ndinonzwa kukunyarira nezvaunoita izvi. Wakutoita semunhu asina kuenda kuchikoro nezvaunoita izvi. Nyaya inoitwa neveZANU-PF iri pachena chai chai, iri pachena. Unoona uchiramba uchikakavadzana. Taimbove muZANU-PF isu. muZANU-PF taimbovemo tichiita misangano yacho, tichaidawo chaizvo, tichifungidzira kuti ichachinja. Hapana zvatisingazivi zvinoitwa imomo. Mhiko makatopanana mhiko kudhara kuti chekutanga usashoropodze mutungamiriri wenyika pajikerere. Hazvitendegwi. Kwai chero ukaona chakaipa pana Munangagwa usataura nyarara. Chechipiri, mune muchikurudzira kuti rova, tuka, vhiringidza vari kuita musangano. Hausungwi, hauna chaunoitwa. Mapurisa chaiko chaiko makasosa makapedza makavaudza zvokuita. Kunga kuma CIO kana kumataredzi mhosva makasosa makapedza makavaudza zvokuita. Mune muchizari chero munhu akanzi asungwa asungwa, haana zvaanonoitwa anonoregedzwa. Nhasi Piyasi Jamba akasungwa arimo, hatimbonzi kushungurudzwa kwake kana kuita sei, agere mushe samambo ari mumusungu. Vana Jobstela kusapihwa bel inhau yekuti makatovaudza kudhara Magweta, makavaudza kuti musavape bel, ngavafiremo muchitokisi mujere, ngavafiremo. Ndozvakaudza izvo, tokutozviziva pasi rese riri kuzviziva. Ndozvamakaita veZANU-PF, asi mukabvunzwa hamubvumi, mune muchiramba. Mutaura ataura uyu nhasi uno ati chinzvimbo chauri ichocho icho chaimbove neumwe munhu akachisiya. Uchachisiya Mugwandu, inguva isati yakwana. Ichakwana nguva uchachisiya. Iwe wega uri kuda kunyanya kuonererwa uchitaura zvisirizvo, uchishoropodza mapato akazvimiririra. Zvamunoita chaizvo, zvaunenge waita chaizvo, chaizvo unozviramba. Ende unongozvitoziva kuti unoramba. Apa uri kuseka, uchiseka namose rugare, uchiseka vamuzorova vaiita musangano wavo mukavavhiringidza vhiringidza. Nhasi wobuda uchiseka. Garika nekugarika kwako ikoko, tichaona kuti uchasvika kupi nezvaunoita izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sondo rinouya, Britain ichange yave nemukuru wehurumende mutsva anotsiva vaBoris Johnson. Nhengo dzebato reConservative Party dzichasarudza pakati pavaRishi Sunak naAmai Liz Truss, avo vanoonekwa sevane rutsigiro ruzhinji kupfuura vaSunak. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mamirioni nemamirioni evadzidzi muAmerica vakakwereta mari kubva kuhurumende yeAmerica kuti vadzidze muzvikoro zvepamusoro vacharegererwa zvikwereti izvi kusvika pazviuru zvinoita makumi maviri $20,000. Tabata vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Indiana muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya yezvikwereti zvewa nawe kuchikoro zvinobva kuhurumende inyaya yakashungu yakagara ichishungurudza vanhu kwemakore mazhinji chaizvo. Vanhu vakawana zvikwereti izvozvo zvokuenda kuchikoro vanonzi vane $1 trillion akawanda ezvikwereti. Saka zvakunetsa kuti vabhadhare zvikwereti vachiono imwe mari yekuzvichengeta yekuchengeta mhuri dzavo. Saka president waBiden wakawimbisa kuti kana wawa president wachaderedza mari inofanira kubhadharwa nemunhu wega wega. Saka munhu wega ane chikwereti kuhurumende anogashira mari inosvika iri pasi pe $120,000 pagore achabvisirwa $10,000 asi ozobhadhara imwe. Asi waBiden wari kuramba wachinzi ngawafunge futi panyaya iyoyo. Ko wari kunzi kuvangodi kupo angoregerera kuti mari hauchabhadhare ngekuti zvinobatsira kuwaka upfumi hwenyika. Vanhu kana wasabhadhare kuhurumende mari yao yaungaofanira kubhadhara, mari yacho iyo wachazoisendesa kukudza upfumi hwenyika, kutenga zvinhu, kutenga mota, kutenga dzimba, zvese izvozvo.
Ndinoona sokuti pane kusafara kana kuti kusawirirana pakati pebato Democratic Party neRepublican Party panyaya iyi, uyezve ndinoita sokuona kuti kune vamwe vari Democratic Party vanoita sokunyunyuta nenyaya iyi. Chii chiri kunetsa apa profesa? Sei vanhu vose vasingamanyiri kutambira zvakaitwa navaBiden izvi?
WeRepublican Party hawasi kuda, wanoda zvavo kuti mari ideredzerwe, asi hawadi kuti kuderedzwa kwacho kuitwe pasi pawaBiden. WeRepublican Party hawana kumbogara muupenyu hwavo wakasapota nyaya yekuti zvikwereti zvideredzwe. Saka wabvumirana, chimiro chavo ndechekuti kana wakakwereta mari, kana wakapuwa mari nehurumende unofanira kuidzorera. Manje tiri kutarisa $1 trillion akawanda. Vanhu vari kubva vakagraduata muzvikoro vanozoiona kupiko mari yekuti wanike wabhadhare zvikwereti nekuumba misha dzavo, dzimba dzavo, mhuri dzavo. Koziva kudivi remadhemocrats, kune riri divi remadhemocrats anoti 10,000 idiki, madiki kubva mangoregerera yese yakadaro. Saka waBiden wari kunzi ngawambofunga futi panyaya iyoyo kuti wangobvisa chikwereti chacho. Kune vamwe vanhu vane zvikwereti vasati vaibhadhara vakagraduata makore mazhinji chaiwo, vasati vabhadhara. Saka wari kunzi chingoregerai vanhu zvikwereti zvacho izvozvo ngazviwe iye inonzi human capital investment. Human capital investment kutraina vanhu, kudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuwaka upfumi hwenyika.
Munoona sekuti nhano yakatorwa navaBiden iyi ine chekuita here nesarudzo dziri kuuya dza2024 nedzidzo dziri kuuya gore rino?
Kwete, kubvira pawakatangisa kukampena waBiden waitara nazvo. Chiri chavakapromisa wasati watomboita maelections. Saka handisi kufunga ba kuti waBiden wari kuitira wakatarisira kumaelections kwaNovemba. Wamwe wangafunge kudaro zvavo, asi chine chavagara wakaplana kwenguva yakareba chaizvo.
Avo vange vari vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica, muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina chainobatsira vechidiki. Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosora zvakanaka.